Chino chinonzi Rhodes Scholarship, mubairo wakakura chaizvo, mubairo mukuru pasi rese, wakatanga muna 1903. So pasi rese, maAmericans, maEuropeans, maChinese, maIndians and Africans vanoapplya scholarship iyoyo, vaiwana, vawana mukana kunofunda paOxford. Saka nezero tanga tichiita sarudzo yemuZimbabwe. Asi chikuru chatiri kutsvaga munhu anogona chikoro uyezve achikwanisa kuita mutungamiri uyezve achiita basa mukati meruzhinji uye anoti pachirungu munhu ari well-rounded, mwana akangwara uyezve ari mwana angangova mutungamiri pamberi yapo. Saka tasarudza mwana one chete gore rino anonzi Terence Muradzikwa, anga ane 16 ma-A's pa-O-level, anga ane 25 points pa-A-level. Ari kuHarvard, ari kutadha degree economics, abudirira kuita Rhodes Scholar, achazoenda kuOxford gore rinouya ra2018.
Saka imi makakwanisa kuti munge muchibvunzurudza vanhu vangani kana kuti vangani vangavataurawo kuti vanoda kupinda muchirongwa ichi?
Mubayiro uyu unodiwa nevakawanda. Tatotanga nemaapplications atika ma5000 todzika tosvika kuma2000 todzika toenda kuma200 tozosara ne9. Saka iyo 9 vavo ndo vatakatarisa, vakaro vana vanogona chaizvo. Vazhinji vavo vane anonzi ma15 points, vane anonzi ma13 A's pa-O-level, vane ma5th class ma-degrees avo. Savana 9 vatanga tina vava vaigona chose. Asi tikutarisa zvekugona muchikoro nezvekugona kugara zvakanaka nevanhu nezvekugona kuita mutungamiri. Saka azokunda kuti abudirire ndeumwe chete anonzi Terence Muradzikwa. Asi vana vese vatanga tinavo pakomiti yedu vanga vari vana vari kugona chose, vana vakasimba, vane njere dzakapinza. Asi mumwe wavo chete abudirira kuti azoenda kuOxford next year onoita degree iri pamusoro rinonzi masters paOxford University mugore ra2018 muna September.